Vachitaura pakuradzika kwavamugova, vamunangagwa vati nyika yakarasikirwa zvikuru svondo rapfuura apo pakashaya vamugabe navamugova musi mumwe chete.
A sober mood engulfed nation on Friday, 6 September 2019, as we received the sad news of his untimely death.
Takarasikirwa zvikuru senyika nechishanu musi wa 6 September. Apo takatambira mashoko ekufa kwavo. Maawa mashomanana takatambira mashoko ekufa kwerimwe gamba renyika, baba venyika, Comrade Robert Gabriel Mugabe.
Vati ndufu dzemagamba maviri aya dzinoita kuti veruzhinji varangarire hondo yerusununguko. Vati vamugova munhu akakurira muchiuto kubvira panguva dzehondo uyewo zvichitevera rusununguko muna 1980 vakati izvi ndizvo zvaita kuti varadzikwe paHeroes Acre. Vamunangagwa vati vamugova avo vashaya vaine chigaro chepamusorosoro muchiuto kuAfrican Union kuEthiopia, munhu aiziva kukosha kwerunyararo muAfrica uye zvakakosha kuti runyararo urwu ruchengetedzwe. Vatenda womauto nekuchengetedza runyararo munyika vachiti hurumende yavo haisi kuzorega vanhu vachiita zvavanoda kukanganisa runyararo nerusununguko rwakaunzwa nevanhu vakaita semushakabvu.
Acts of subversion, lawlessness, civil delinquency disguised in whatever manner would not be condoned.
Atisi kuzobvumidza mabasa echigandanga kutyora mutemo kana nzira ipi zvayo yekuvhiringidza runyararo munyika ino.
Vamunangagwa vati mutemo uchashandiswa pane avo vanoda kukanganisa runyararo munyika. Vati vanoziva kutambura kuri munyika nekuda kwezvirango zvakatemerwa nyika pamwe nezvirongwa zvekuvandudza upfumi uye vari kutora matanho ekugadzirisa izvi. Mutevedzeri wemukuru wedare Senate Major General Mike Nyambuya avo vakashanda nemushakabvu vati vamugova munhu aiziva nekuita basa rake nemazvo.
Kushanda kwandakaita naye pakubatanidza mauto pamwe nekuumba uto reZimbabwe, ndakaona kuti munhu aiziva basa rake uye ange ari mumwe jenerari wepamusorosoro munyika ino.
Vamugova vakashaya vave nechinzvimbo chepamusorosoro mumauto eAfrican Union kuEthiopia vange vave nemakore 60 ekuberekwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.